zvikuru zvakurukurwa mumusangano iwoyo. Tabata nhau inechokuita nevoter registration, tikabatawo zvakare nhau inoita nezvevoters roll, tikazobatawo zvakare neaccreditation. Uye zvinhu zvakurukurwa isusu semavambo kusiredhoni pavoter registration, kurejistwa kwevanhu, tiri kucherechedza kuti ofisi yavamudede yaregistrar general iri kukanganisira vanhu vedu, nekuti vanhu vanogona kuenda ikoko kwaregistrar vobva vangoudzwa kunzi nhasi tiri kungoregistra vanhu 20 chete, saka vatokwana vanhasi, hatichakwanisa zvakare kutora vamwe. Uye munogona kungonzi mirai, mugomira kwenguva yakarebesa pasina kana munhu ari kukubetserai. Uyewo chimwe chinhu chatakacherechedzawo chatakurukura nokuda kwacho, kuti ivo maregistering officers acho haasi kufara nekuti vanhu varejisti vakawanda. Kazhinji kazhinji tiri kucherechedza kuti mumaguta vari kukumbirai kunzi proof of residence. Proof of residence iyi kana iwewe uchiroja unotoipiwa na landlord, muridzi wepamba paunogara. Saka landlord uyu akanga achiziva kuti iwewe unosapota rimwe bato raasingasapote iye, haakupi tsamba iyoyo. Nokudaro hauzokwanisa kurejista semunhu anoda kuvhota.
Saka ivo vezek vati zvinyunyuto zvenyu izvi zvinogona kugadziriswa here?
Hongu, mukukurukura kwataita nevezek, ivo vachibvunza kuti ko imi semapato ezvematongerwo enyika mune zvamuri kufunga kuti tingagadzirisewo dambudziko renyu tichiita sei? Isu ndokuti sezvo tacherechedza kuti munhu wese ari kuzovhota munhu ane makore 18 zvichienda kumusoro, munhu iyeyeyi andinga atone chitupa chake uye anga atone passport. Saka tati kupedza dambudziko irori, dai mangoti munhu wese ane chitupa anogona kuregista savota pasina imwe tsamba inodiwa, nemhaka yekuti proof of residence inowanikwawo zvakare paunonotora chitupa. Proof of residence inowanikwa zvakare paunotora ID inovhunzwa. Saka maproof of residence iwaya anenge atogara arimo musystemu mavo nechekare. Saka izvi ndozvinotizoita kuti mavoters awande pasarudzo iri kuteera, vanhu vakwanise kuvhota vakawanda. Uyewo tataura nenyaya yekuti ofisi yaregistrar general yakawandirwa nebasa. Iyo ndiyo inopa mabirth certificate, maid izvo zvitupa, uyewo ndiyo inopa mapassport. Iyo ngaisisiyira iri basa rekuregistra mavoters, riitwe nezeki.